vamwe vatsigiri veZANU-PF vakaita savaClever Mahachi vanoti vari kufara zvikuru kuti vamugabe vakatora matomu musangano reAfrican Union vachiti ndivo vane unyanzvi hwakadzama munyaya dzezvematongerwo enyika kana pachienzaniswa nevatungamiriri vedzimwe nyika.
Iyi nyaya inondifadza zvikuru yakaitwa nevatungamiriri vari munomave vatungamiriri munyika dziri muAfrica. Tinofara zvikuru sei nesarudzo yavakaita iyoyi. Hongu vanhu vangarwadziwe zvavo, munhu aida kuchema vachiti sei vaisava mugabe he chino nechino. Vaida kuti kuendani paiswa ana aite purezidendi weau kusiri vamugabe. Vaida kuti panzibiti ndiye purezidendi weau. Vaida kuti tsvangirai hanzi ndiye purezidendi weau. Hani makatadza kubvisa vamugabe neelection. Saka vamugabe ndovane kodzero dzokuita purezidendi iyo. Wedha munozvida kuti hamuzvidi, but ndo varipo vakatosarudzwa.
Asi mumwe mugari wemuHarare vaMatthias Somondo vanoti hapana zvazvinobatsira nyika kuti vamugabe vakaitwa sachigaro weau.
Maonero angu inini hapana kana zvinobatsira. Kana zvingava zvinonzi zvinochinja zvichibatsiridza vanhu vemuno muZimbabwe. Asi kana pane chimwe chingatova chinonzi chinochinja, kungatova kutochinja kwokutoti vane simba rakawanda kunzi Africa yese hapana ane achitipfi, saka vanogona kungotowedzera kutoita madiro. Saka maZimbabwe nzi vatachochema zvakanyanyisa ipapo.
Mupepeti webepanhau reThe Observer vaBarnabas Tondlana vaudzawo Studio 7 kuti kunyange hazvo vamugabe vari munhu akakodzera kutora chigaro ichi, uku kwave kuvapa mutoro wakakura kwazvo pakatariswa zera ravo. Vamugabe vari kusvitsa makore makumi mapfumbamwe nerimwe chete mwedzi uno.
Ndofunga kugadzwa kwaita vamugabe chinhu chinokudzwa zvikuru, nekuti vamugabe vakura. Vamugabe vanotarisirwa kunzi vanenge vane wisdom because of age yavanayo, and vanoziva zvizhinji zvakaitika muAfrica. History yeAfrica yese. Right now ndiyega munhasara ari mutungamiriri wenyika anonyatsoziva history yacho payakatangira pairi, and hopefully nekwairi kuenda. Vamugabe has been mutungamiriri weSADC kwaita kana 4-5 months now. Hapana chatataona chiri kunzi tingati vasimudzira SADC nacho. Hapana chatati taona chinganzi vasimudzira vanhu vemunzvimbo organization region yeSADC so far. And kuti vazvekare mutungamiriri weAfrican Union, ndinoona ari mabasa achavawandira zvikuru. Takatarisana nezera ravo, takatarisana nematambudziko ari muSADC pachayo, kwozoti muAfrica pachayo. Zvinhu zvichavaremera tisingatarise Zimbabwe kuti yakamira sei, tichingotarisa mapoka mairi iyaya.
Asi vatondlana vati vamugabe munhu anoziva nyaya dzose dzakatarisana nenyika dzose dziri muAfrica, zvekuti vanokwanisa kugadzisa zvinenge zvichidiwa munyika idzi.
Ndifunga kuti pane kwadzichasvika nyaya dzavo, nokuti chairman ndiye anenge ane the final say pane zvinhu zvinenge zvaunzwa. Ndiye minister wake ndiye anogara pasi nesecretariat takatasa kuSADC kuti maissues arofanira kunge achitariswa negungano iri ndeapi. Zvakangofanana zvikari nekuau. Chairman ndiye anenge ane the final say kuti totarisana maissues api, and handifunge kuti sachairman angade kuti pange pachipinda maissues anenge achimutsoropodza iye munhu ari kutungamirira gungano iroro. So handisi kuona mapoka aya anenge achiti tichamhanya kuSADC tichamhanya kuau kuti vachange vachizotiitira rubatsiro kunge vane kwekuenda, hakusisina.
Vatsomondo vati chigaro chatorwa navamugabe ichi hachina zvachinobatsira mukusimbaradza ukama pakati peZimbabwe nenyika dzekumavirira. Vanoti kunyange hazvo dzimwe nyika dzekumavirira dzanga dzotanga kudyidzana neZimbabwe, vamugabe pachavo vanofanira kugadzirisa chimiro chavo munyaya dzemabatiro avanoita nyaya dzesarudzo munyika, kuitira kuti au irambe ine chimiro chakanaka.
Icho ndo chokwadi. Zvaakuto inini handisina faith navakomana vaya vekumhiri vaya. Vanenge vakutogadzirisana nokuonesana kuti tamborwa, ngatichigadzisa zvinhu zvedu iye zvinezvi. Nokuti deno vanga vane chokuita makore akawandisa vangadai vakatoita chimwe chunhu ichairatidza vamugabe kuti manyanyira vanhu. Asi ikono tinotoona zviri kutoitika zviri kuratidza kuti vanenge vakutoti ngatichishanda tese. Saka vanongoramba vachitambura vanhu muno muZimbabwe.
Vaimbova mutungamiriri wesangano revadzidzi munyika reZimbabwe National Students Union, vaPride Mukono, vanoti hapana chekutarisira chakanyanya zvikuru kubva kuna vaMugabe nechigaro chavo chitsva chavapiwa ichi.
Zvinhu zvake zvakatarisa vaMugabe zvinhu zvakawanda chaizvo, asi tinoona kuti vange vachikwanisa kuzviita izvozvo, zvinhu zvinogona kuvatorera nguva, zvinhu zvinogona kunge vasingakwanisi. Pamusaka pezera ravo kekutanga, uyezve kechipiri kuti ivo munhu asinei yake nekuita zvinhu zvine budiriro yevanhu mukati, upenyu yevanhu mukati. Tinoziva kuti vatungamirira nyika yedu yeZimbabwe kwemakore anoita 30 nemana, asi tikatarisa pamakore iwayo zvizhinji zvatinochema zvavakatiitira zvakashata, pane zvishoma zvatinorangarira zvavakaita zvakanaka. Saka hatitarisire kuti pane zvizhinji zvavangaita mugore rimwe chete irori ravapuwa kunzi vange vakatungamirira African Union, uyezve gore ravo rekusadhakira kutopera. Tikatarisa kuti sadhaki yacho yaite, tinongowanikazve kuti aiwa hapana chakaitwa.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, vaBlessing Vava, avo vanoshanda vakazvimirira, vaudza Studio 7 kuti vaMugabe vane basa rakakura kwazvo muAfrica pakatariswa nyaya dzekusagadzikana mune dzimwe nyika dziri muAfrica, zvikuru sei kuNigeria neDemocratic Republic of the Congo.
Tikada kutarisa basa rakatarisana navaMugabe, ibasa rakakura zvikuru nekuti kontinendi yedu yeAfrica munozviziva kuti kune hondo dzakawanda dziri kuitika kuDRC, kune nyaya dziri kunetsa ikoko, uyezve kuWest Africa kune nyaya dzeterrorism dzanetsa region iyo, nyaya dzana Boko Haram. Saka inyaya dzimwe dzekuti vaMugabe pavari kutora chigaro ichi, inyaya dzavanofanirwa kunyatsoshanda nemazvo kuitira kuti nyaya dzakadaro dzive dzinopera mukondinendi yedu yeAfrica, kurwisana kwakanyanyisa mukondinendi yeAfrica.
VaMukono vanotiwo kunyange hazvo vaMugabe vakaita mukurumbira, zvitevera kusarudzwa kwavakaitwa kuti vatungamire AU pamwe chete nesangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica, mukurumbira uyu hauna zvaunoreva kana zvinhu zvakaita manyama amire nerongo munyika mavo.
Mukurumbira wavaMugabe uchangoramba wakadaro zvichiindawo nemuondoro watinoita, asi sevana vemuZimbabwe tinoziva sezvara zveZimbabwe kuti aiwa kunyange vakapiwa mukurumbira wakakura sei muAfrica, asi kana mumba mavo tiziva kuti vana vazhinji zvikoro havazi kukwanisa kubhadhara, zvipatara hakuchina, migwagwa hakuchina, nzara iri pese pese, uori hwazara, humbimbindoga nekudzvanyira kuchirimo, hatina zvatinoona mukurumbira wachabuda nawo muAfrica uchinge uchivasvitsa kure, sezvo isi vana veZimbabwe tichitsa zvinyora magwaro ekuti ivo pavakatongawo Zimbabwe vaizvifambisa sei.
Kunyange hazvo vanhu vazhinji vatataura navo vachiti zerera vaMugabe richavatadzisa kuita basa ravo idzva muAfrica nemazvo, vaVava vanoti hapana chinganyanyonetsa sezvo vaine vanhu vanenge vachivabatsira kuita basa.
Chigaro chavanacho vaMugabe chigaro chakakura, asi munoziva kuti vanenge vasiri munhu anenge achishanda ega. Zvavanenge vasiri munhu achishanda ega zvaakuendera nekuti ivo vaMugabe vachakwanisa sei kuunganidza kana kuti kushanda netimu yavo yavanenge vanayo kuAfrican Union. Asizve tichidzoka kuno kumusha tinoona kuti vaMugabe nezera ravo nyika yavo yeZimbabwe zvinhu zviri kuvanetsa chaizvo kuti vaive vanotungamira zvakanaka, tichitarisa zera ravo nekuti munhu ati kwegurei. Saka mutoro wavanawo handioni vachikwanisa kuzobata basa nemazvo nekuda kwekuti vane zvakawanda zvavanofanirwa kuita, asi zera ravo harichakodzeri kuti vaive vachifamba apo uye vachinyatsoita basa ravo nemazvo, zvinova zvaratidza kuti vatadza kuita basa ravo nemazvo semutungamiri wenyika yeZimbabwe.
vaMugabe avo vanova zvakare sachigaro weSADC vachange vari sachigaro weAU kusvika muna ndira 2016. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.